Mugwaro rekomisheni rakaturwa kuparamende, komisheni iyi inoti yainge yatotanga kuongorora vamagaya mushure mekunge paita zvichemo zvekuti vamagaya vaisabata nenzira yakanaka madzimai emusvondo mavo nevamwe vaienda kusvondo kwavo kunonamatirwa. Zvichitevera zvichemo izvi, masangano anomirira madzimai munyika achishanda pasi pe-Women's Coalition akakurudzira Gender Commission nemapurisa kuti vaongorore nyaya iyi. Izvi zvakazoita kuti komisheni iyi itange ongororo yayo sezvainosungirwa kuita pasi pemutemo weZimbabwe Gender Commission Act. Gender Commission inoti haina kuzopedza ongororo sezvo magaya vakapikisa dano iri kuHigh Court uko isati yanzikwa. Nyaya yavamagaya ndeimwe yenyaya makumi matanhatu dzakaongororwa nekomisheni gore rapera. Komisheni iyi inoti nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai kana kuti sexual harassment ndidzo dzainge dzakawanda kuitawo nyaya dzemhirizhonga mudzimba, kuchorwa kwekodzero dzemadzimai nedzimwe. Makambani akaferefetwa nenyaya dzesexual harassment anosanganisira Department of Immigration, National Railways of Zimbabwe, Intertoll Zimbabwe, Nekasadela Biscuits Private Limited, Sachi Garowe Women's Coalition, Muzvari Evanice Munando vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru kuti nyaya dzesexual harassment dziri kuramba dzichikwira munyika.
Sexual harassment iri kunyaya kuwedzera mumabasa zvikoro nenyaya nemunzira nemudzimba nenyaya yekuti mutemo haupana unoti kana munhu areporter muya akonzeresa sexual harassment anosungwa here, anoitwa sei? Saka zvinoramba zvichiona nenyaya yekuti hapana pazviri kunyanyosimbiswa kuti imhosva.
Vanotiwo panofanira kudzipa mitemo inoranga vanopara mhosva iyi, vachiti pari zvino mitemo nematare edzimhosva zvinorerutsira vanopara mhosva iyi.
Chero chikaenda kumadzitare edzimhosva, nyaya inongosvikorashiwa hainyatsi kupiwa mutongo unonyatsokufadza munhu uye aripota. Saka zvinoramba zvichiona nenyaya yekuti vamwe vangonyarara, vamwe vakutozvipinda mazviri vakutoti hapana zvandingaiti.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai amai Chido Madiwa vaudza Studio 7 kuti komiti yavo inoshushikana zvikuru nekuwanda kuri kuita nyaya dzesexual harassment, vachiti vazhinji vanoshungurudzwa havamhanari. Amai Madiwa vanotsanangura kuti ongoro yavakaita yakaratidza kuti kunyange hazvo paine mutemo weDomestic Violence Act, panotodiwa mumwe mutemo wekurwisa sexual harassment.
It will be proper actually to come up with a separate sexual harassment bill inoadressa nyaya dzesexual harassment. Ndo zvatiri kudriva izvozvi kuti vatove nemutemo wakanangana nesexual harassment nekuti iriko.
Gender Commission inoti kunyange hazvo dzimwe dzenyaya makumi matanhatu dzakamhanharwa dzakapera, dzimwe dzakaendeswa kumatare edzimhosva uye dzimwe kumapurisa, asi inotiwo yakasangana nedambudziko rekuti vamwe vaipomerwa mhosva vairamba kupindura mibvunzo kana kutadza kuenda kumisangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.